Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 14/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe vatangidza musangano kuCanada wokubvumirana macherero ezvicherwa. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai vimbai tsvangira Java vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Tichanzwa zvekutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weGlobal Initiative for Responsible Mining uri kuitwa muguta reVancouver kuCanada. Musangano uyu waunganidza varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi, masangano anorwira kodzero dzevanhu, vatengi vezvicherwa nevamwe vane chekuita nezvezvicherwa kuti vakurukure nekubvumirana mirayiro yekucherwa kwezvicherwa pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu une basa zvikuru kunyika yakaita seZimbabwe iyo ine migodhi yakawanda, sezvo kuchitaurwa pamusoro pemabatirwo evanhu vanoshanda mukuchera zviwanikwa. Machengetero enzizi dziri padyo nepanocherwa uye kuchengetedzwa kwevana vanomanikidzwa nenhamo kuchera kuti vararamise mhuri dzavo. Vamavhinga vati mamwe makambani ari pamusangano uyu anosanganisa Anglo American, De Beers, Microsoft, Tiffany's nemamwe ari pamusangano uyu. Tabata vamavhinga kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tine musangano mukuru wepasi rose kuVancouver, Canada, unoona nezvezvicherwa kuti makambani anoita zvekuchera pasi vachiwana zviwanikwa vawane nzira yavanozviita inochengetedza kodzero dzevanhu vemunharaunda, kusanganisira kusashandisa vana vanenge vari pasi makore gumi nemasere, kusanganisira kuremekedzawo nharaunda nekuita kuti kodzero dzinge dzichibudirira nebasa ravanenge vachiita muzvicherwa umu pasi rose.
Musangano uyu uri kukokerwa nani?
Musangano uyu une mapandiko akasiyana. Unounza makambani makuru ezvicherwa anosanganisira vana Anglo American, masangano akazvimirira makuru ekodzero dzevanhu anosanganisira vana Human Rights Watch nana Earthworks vari kuno kuCanada. Unounza zvakare makambani anotenga zvicherwa vaya vanozogadzira zvishongo zvendarama nezvimwe zvakadaro, vanosanganisira vana Tiffany's, vamwe vanoshandisawo zvicherwa vanosanganisira vana Microsoft, varimo mumusangano uyu vachiedza kuti vabatane pamwe chete kuti paitwe chinhu chimwe chete chinotara kuti izvi ndo zvinotarisirwa kuti makambani ange achitevedzera pavanopinda munharaunda vachiita zvezvicherwa zvichiremekedza kodzero, zvichiita kuti nharaunda isasare yaparadzwa nenzira isina kunaka. Tinoona kuti kunyika dzakawanda kunyanya nyika dzichiri kubudirira sana Zimbabwe kuAfrica, makambani anogona kusiya aondonga pasina chinoitwa kuti chivagadzirise nharaunda varemekedze kodzero. Ndo zvatiri kuda kugadzirisa pamusangano yeziko iko zvino svondorino kuno kuVancouver.
Kana takatarisa zvamuri kurukura ikoko, chii chichabuda ipapapa chingabatsira Zimbabwe?
Nhaurirano dzatiri kuita nehurukuro dziri kuno, zvatinotarisa kuti zvibude zvibvumirano zvekuti ngati kutore isesi pa kusemendo zokuti makambani ese anenge achishanda muZimbabwe wana Anglo-American nevamwe vanofanira kuzvipira kuti vachatevedza zviga zvichabatwa kuno kuti ndiwo mashandiro avachange vachiita munharaunda zvinosanganisira kuti panyaya yekushanda nevana havazoregedze vana vachishandiswa mumigodhi yavo havazoregedze zvakare nharaunda ichiparadzwa uyezve vacharemekedza kodzero dzevanhu vemunharaunda uyezve vachaita kuti kusava nenzira dzekusvipisa dzingavanzizi tinoziva kuti tikatarisana nyaya yekucherwa kwamangota kwamarange kwamutare uko nzizi vana odzi nana save vanosara vasvipiswa vaitiswa kwazvo tinoda kuti makambani azvipire kuzogadzisa nekuchenura kuitira kuti nharaunda isasare yavhiringika nenzira yekuti kune makambani ari kushanda imomumakuru misangano watikuita uyu unobata kunyanya makambani makuru ari muzvicherwa
kana takatarisavo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munoona sokuti hurumende yeZimbabwe ingabvumirana nezvamuri kuronga izvi
hongu iyeyi hurumende yeZimbabwe inofanira kuti iibvumirane nezvatiri kuronga nekuti ndiyo nzira yekuremekedza kugara zvakanaka kwevanhu utano hwakanaka hwevanhu nharaunda yakanaka kana hurumende yeZimbabwe ichiti yakavhurika kuitira vemabhizimusi haifaniri kungovhurika nje inofanira kuvhurika nenzira yekuti hazvikanganisi nharaunda hazvikanganisi magariro uyezve vanhu vanofanira kuwana pundutso kana vachiona makambani makuru ari muzvicherwa kwete kuti vanongochera votuta voenda pasina chinobatsira chinosara munharaunda kana kuti vekwamarange vari kumangoda vosara vachitambudzika asi munzvimbo mavo muine makambani makuru kuru kwazvo anenge achiita mari yakawanda kubva muzvicherwa zviwanikwa zviri munharaunda yevanhu
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavinga vari parunhare kuVancouver kuCanada neStudio 7
vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai Vimbai Tsvangirai Java avo vakashaya nemuvhuro vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare mutori wenhau wedu Thomas Chiripasi akanga ariko akatiunzira nyaya iyi nezuro
Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare reCity Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare vashaura kuCity Sports Center mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu
mai Java vakafa asi vakonya reminder adjunct today of the seriousness of the challenge we are facing this time. It's not only a document. Our hopes are too narrow for humanity. Our hopes are too unwavering. Our hopes are not fit for this state of things. You will never hear Europe move quite a headphone. Headphone is a primitive form of access. Because the roads are too narrow. Cars must face the same direction. When you come to the company, you are not a We must move. Take them at that moment. Must forget for it. That way.
Ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunove kwakaberekwa amai vaamai Java mushakabvu amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushayika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa vamhundwa vati chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamutsiganebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa vamhundwa kuzwa vakurudzira mapato eMDC nezanu PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bhigimatiza kuti inzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vaMatiza vakabuda panhepfenyero yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. Vachamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika zvakakaita mangange vekuvabvisisana inini ndakahwina nemusisi makahwina komukoti yakapedza vanhu vakusei nekomukoti pane vanhu ngatitaura nokuta isu koti kwezvi vakitamirwa vanhu vakambosi sovatipedze bokoti
zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushayika kwaamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo. Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You are my deputy president when I was a minister. You are my vice president when I was your spokesperson organized. That highlight is not broken. Ndoiwe zvina kuna rumbani, ino zvikana na Dr. Richard Mbombe Tsvangirai. Zvinouya, zvinouya hako.
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina uyaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau wamwari. Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kubulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhondwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reDaily News mune nyaya yokukwidzwa zvekare kwemafuta edzimotikari kuchinzi izvi zvashatirisa vemabhizimisi pamwe chete neveruzhinji rwevanhu. MuDaily News mekare mune nyaya inoshora mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi pamusoro pekuhaya ndege kuenda kuNigeria kunhemberero yeDemocracy Day. MuFinancial Gazette manyanzvi mune zvemari dzinokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekuSouth Africa yemarand. MuZimbabwe Independent hurumende inonzi yati pavanhu vakafa kana kukuvara mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera ichangobhadhara vanhu 35. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadii vashamarari seStudio 7 aiwa tinokutendai zvikuru nechirongwa chamunoti pakurira. Tisvateereri venyu tinokutendai chekumunoti panhau dzechokwadi nhau dziri kuitika munyika. Shuwa takabatika nerufu rwavimbai yedu yetakarwadziwa isu machinja. Nyika yose takabatika. Ndikimtoni arikutaura Cape Town. Idwe ndoda kutaura nenhave vasungwa vari kuchireyo kunana chikuru bhuku. Inangu handisupport point yekuti vanzi vasungwa vapiwe makondoms. Iyo mutemo weZimbabwe ngausangotendera kuti vasungwa pachavo vabatane varumajere. Avabatu varohwe kana ningangonzwika kana kuita izvozvo ngausambotoitika zvakadaro muZimbabwe atizvidi. Ngasada kuteedzera munhu wekubhotswana uhwu kutenderwa neconstitution yeko. Aiwa ipapo ndaramba.
Mamwa sei vashamarire Studio 7 indiri kunetse kana mukoma avo muyudzi weZANPF uyu anga ari kutaura nyaya dzekuti arido kunobvisa matanda murodhi kana vemDC vachinge vatanga kuratidzira. Inei tiri kuti inguva yekuti tibatane vana veZimbabwe tione kuti toita sei nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakuru vari kungodya mari vega, vari kungofamba havasi kuzorora kufamba vachitambisa mari yenyika, nyika ichitambura. Ndopaunonzwa mumwe munhu achitoda unobvisa matanda nematombo murodhi. Chokwadi ide Mwari watibatsira, tava nepfungwa dzimwe munyika, pfungwa dzekude kubudirira, kwete pfungwa dzekungogara takatsikirirwa mazuva ese. Aiwa ade vanhu vezano vachinja pfungwa, ende ndovashoma ndovari kudya mari, vazhinji vari kutambura. De Mwari watibatsira, vatipa njere chokwadi tigone kubatana vana veZimbabwe tichemere chinhu chimwe. Vakafa vakatirwira vachona handizvicha vakatirwira chii, vakarwira here kuti munangagwa nevatedzeri vake vadye mari yeZimbabwe. Tiri vana venyi veZimbabwe asi takade kuchema chema tinonzi hazviitwi, hazvitaurwi. Ade Mwari watibatsira chokwadi tigonewo kurarama sedzimwe nyika. Tisangurarama tichingotendera mune dzimwe nyika tichitambudzwa mune dzimwe nyika. Ndatenda hangu.
Makadini vashamarari veStudio 7 nemhuri yose yeZimbabwe. Ndinokutendai nokutsunga kwamakaita munyika yedu yeZimbabwe nechimiro chiriko. Vavengai musengi, ndinoti sori pane zvamunofunga muupenyu hwenyu. Ndinoona sekuti mweya wasatani unenge wakupfekai. Matambudzikira ari kuita vanhu vari kunonga sose nemuromo, vanhu vari kuchero hove dziri mumvura dziri kutambudzika, nevanhu vari mumajere vakasungwa vari kuomerwa neupenyu, vanhu vasingadyi zvavanoshandira, vanhu vari kungorarama, vari kushayiwa mapiritsi ekuti varapwe. Izvezvi ndo zvaakukonzeresa kuti nyika yedu vanhu vangofa zvisinganzwisisi nekuda pokuti vanhu vari muZimbabwe vari kutungamirirwa nevanhu vanenge vakaguta vachitungamirira vanhu vane nzara. Ndinotenda, inzwai tsitsi varume neZimbabwe, vamunangarwa regai kupai pavanhu avo mari muchiti muda kutsigirwa. Inzwai tsitsi nevanhu, ndatenda hangu.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Charumbira. Ndiri patava Zimbabwe muLimpopo. Ndinoda kukomenda panyaya yezvazvichitaurwa nevebazi rezveutano vava vachiti vanoda kuisa makondomu mumajere. Vanopenga, voti kutadza kutonga, voti kutadza kana kufungawo zvine musoro, vokurudzira ungochani. SANUPF yakaoma, yoti chidofu, yoti kutadza kana kuplanawo zvine musoro. Ai, ndatopererwa kuti pe.
Makadiniko, ndinoti makadini zvenyu vana vese veZimbabwe. Ndinotenda uno kuwanawo mukana uno kuti ndigone kutaura. Ndinotofarira namashoko angaitaurwa navamaguwa, mashoko akanaka shuwa pamusoro peikonomi. Ikonomi yekwedu inoda kugadziriswa. Utsotsi nounhubu hurimo munyika medu hwakawandisa zvisingaiti. Kunyange tikati toda kuzvigadzirisa, zvinogadzirika sei ivo purezidhendi wedu ari mukorokoza? Kana ukaenda kumusha kwake kukweko, unowana kuti pamba pake panenge pane bhomiwo pamba papurezidhendi, asi vari kutaura kuti hora hatihudi. Iko zvino kana ukatarisa magaraji ose akanzi ana zuva ayaya vanani zvakawanda zvimukocho mukocho zvatinonyatsokuzwa mutaunu mukuti shopu inde yake ichi inde chake zvakawandisa zvinenge zviripo ipo payapa. Saka handizivi kuti zvinhu zvakadaro zvinogwana kugadzirisiwa sei kana tisati tagona kutanga kubvisa iye wakatanga kuita mukocho mukocho, iye ndiye anofanirwa kutanga kurega corruption. Ndokuti vanhu vese varege kuita corruption. Ukaona munhu wega wega anogona kuti ndiri kuda kuvhotera ZANU PF ari kuviga uori hwaanenge achiza, because ZANU PF iri kuti kuchengetedza uri wavanhu havasi kuda kuti vanhu vabve pauri vanoda kuti varande vari pauri ndazvo ndinoona nyika yedu isingagoni kuenderera mberi ndatenda zvangu
Makadini henyu vashamarari ve Studio 7 nemi mose vatereri nhasi ndirikutaura nenyaya ya vachirumanzu ndanzwa vachirumanzu vachitaura nenyaya dzepolitics apa pavo sezvo vanonzi analyze hamene kuti maanalyze rawo ndapi chaicho nokuti takada kutaurira vari kupuka nenyaya yekuti vachamisa vakaita dialogue navamunangagwa hapana chinobuda ini ndopokana nawo kuti this is a good example ndavatarire zvakaitwa namugabe na Morgan Tsvangirai paipai mugabe waizita sina ina kune tikuti mapato 28 taipikisa akanaona vatsvangirai nokuti aiziva kuti makizi ari MDC just the same ne apapo makizi enyika hatidi kunyeperana vanotoziva kuti ane mufana wee nero nero ndiani makii yekusunungura Zimbabwe yeye
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mhazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai kuti mameseji enyu aite mapfupi nokuti mamwe anouya akanyatsorebesa Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reNew York muAmerica razivisa kuti harichatambira kushandiswa kwechitendero mukurega kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere chegwirikwiti richiti zvekare vana vasina kubayiwa nhomba havazobvumidzwa kupinda muzvikoro. Dunhu reNew York ndiro rimwe rematunhu mazhinji ari kunetseka nekutapuriranwa kwechirwere chegwirikwiti. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vazivisa kuti mutauriri wemuzinda weWhite House amai Sarah Sanders vachasiya basa mumasvondo mashomanana ari kuuya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakati vanotambira ruzivo pamusoro pevanhu vavanokwikwidzana navo kana paine hurumende kana kambani iri kunze kweAmerica inenge yati ine ruzivo rwezvinhu zvakaipa zvakaitwa neumwe wevanhu vavari kukwikwidzana navo. Vanhu vazhinji kusanganisa vebato ravaTrump reRepublican Party vakashora vaTrump zvikuru. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti vanhu muAmerica vave kutanga kuratidza kuneta nezvimwe zvisina kufanira zvinotaurwa navaTrump vachitizve imwe nyaya yave kuratidza kusafarirwa nevanhu ndeyekuramba kwavaTrump vachiti vatori venhau vese vanonyepa. Tabata Dr. Dendere kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaTrump nei iri interesting nekuti pane ma moving parts akawanda and ivo vaTrump vari kutaura kuti vari kureva kuti vengo munhu anosangana nemaleaders ekunyika dzakasiyana siyana vachi discussa maissues nguva maissues achona vachiendana nemaelections ndo zvavataura mutwit yavo yanhasi makuseni asi Democrats vari kushandisa zvavakataura as a way yekuti vaiziva involvement yeRussia muma2016 elections nokuti tiri kuziva kuti maDemocrats wo vagara vane nyaya iyi yavari kuda kupetsuwa yekuti vaTrump vaiziva kuti maRussians ari involved and kuti involvement yemaRussians yakabatsira kuwina kwavo. That's why I think ini ndateerera vhidhiyo ndikanzwa zvavakataura. But because one of the backtracking and arguing, I think it's really about someone who's finally coming to terms with what they can say and what they can't say in the political space. We've had Trump for a long time, I think, and dismiss it as fake news. but the presence of Mavidi and Ishmael Jagadara, I think he's starting to find himself in a corner. I think Tambira shi sisi nchoro na president sokuti vanu waku feela frustrated nukuti president vanu iti mungu vataura chakati mungu wana wata na kutitaura wuzu kira kutiku mashuru wa chungu daru waka zhukone kasi kunti public ya kune tukana nazo and I think tika nini kwa kushan tichu kuti ma Americans nina uye Russia i Jaku konzeresa ma concerns akawandisa muvanhu nekuti nyedze fake news dzakanga dziri kunetsa generally then president wotiwo pakavakaudzwa chimwe chinhu avaende nacho ku FBI and FBI iriyo inofanira ku evaluate ma threats ari kuuya munyika ndonasa kunge maamerikans vachinda kuchitambira but at the same time tinoziwo kuti president munhu ane support base yake yakanyanya and ku support base yavo nyaya inenge isiri kuchinja maonero evanhu avanoita president in fact ndikutiona kunge kubase kwavo nyaya dzakadai dzinoitaita kuti vanhu vasimbisise mukuvasupport vachiti vari kunyeperwa nevemapepanhau
avo vanga vari Dr. Chipodendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7 Tarisa zanga ziri munhau musangano wekubvumirana matiketero ezvicherwa waunganidza varidzi vemakambani emigodhi masangano anomirira vashandi masangano anorwira kodzero dzevanhu nevamwe uri kuitwa kuVancouver kuCanada vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai imba yetsvangira yejava vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare Tashika kumagumo chorongwa chedu chanhasi, ini ndini tanonoka wande, ndiri Washington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.